A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, May 2nd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about Workers' Day.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 11605 and 15775 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about Workers' Day.
And Workers' Day is marked on the first day of May worldwide. But today, the government in Zimbabwe, led by Vice President Emmerson Mnangagwa, organized celebrations at Rufaro Stadium. Pro-government unions took part in a procession to commemorate the day. This year's commemorations were held under the theme Growing the Economy Through a Shared Vision and Creating Sustainable Employment. Trade unions and other groups yesterday staged rallies around the world to mark International Workers' Day.
Workers' Day in Zimbabwe, though, according to some, has lost its glitter because of the unemployment situation in the country. And other critics of the commemorations are saying in Zimbabwe they better be called Vendors' Day. The Zimbabwe National Statistics Agency, or ZIMSTAT, has pegged the country's unemployment at around 10.7%, a figure that has been dismissed as grossly misleading by economists and some in the country's labor unions. According to some economists, unemployment is as high as 90%.
What do you think about this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
Wanguka hama wadiwa nasi, tida kuti tinge tichitarisa nezvezuva revashandi. Tiri kuzwa kuti vashandi vakawanda pasi rose vainge vaine mhemberero nezuro musi wa 1 chivabvu ndopanowanzo pembererwa iro zuva iroro. Asi takaona vamwe vakaita seZCTU nezuro vachiita mhemberero dzavo. Nasi hurumende yaitawo mhemberero dzanga dzichitungamirwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuRufaro Stadium. Takunzwa kubva kwamuri vateereri kuti munoona sei iro zuva revashandi. Pane chekupemberera here pamushandi wemuZimbabwe kana kuti ave matakadya kare? Gibbs Hans matakadya kare haanyaradze mwana.
Kunjalo kemfowetu. Kunjalo sivile ngoba kuyahlupa kukanya Zimbabwe akhala kakhulu. Bathi ke ukuba isisebenzi khona ngale kuzisa ubuhlungu kakhulu. Ngoba kwesinye isikhathi abantu abatholi imali yomrholo. Kube sekubuya kwesinye isikhathi ke baphiwa kodwa baphiwa okuyingcosana. Siphinde sazwa ke lamhlanje kuthiwa khona ngale Rufaro Stadium Blessing. Likade kula khona okusibili umkhosi omkhulu kakhulu okade wenziwe nguhulumende. Njalo kade kulo Vice President Emmerson Mnangagwa yena okhulume esithi uhulumende ulwela izisebenzi. So uthi lokho kwaqala si-independence uhlale lwela izisebenzi njalo sezimthetho yokwazithi ijeke abantu abasebenzayo. Kodwa ke abantu abasebenzayo abaningi bathi uhulumende lowo kungazani sechithise konke eZimbabwe. Bakhuluma nje ngezenoto, bakhuluma ngezokusebenza, konke bathi kuhamba kubi. Sifuna ukuzwa ngani khona ngapho lapho elikhona ngemakhaya ukuthi kambe lithini ngodaba lolu. Ngenani uhlelo sixoxeni, khulumani sizwe zulukandaba. Ye, siqhubeka mfowethu.
And of course, if you wish to join us, call us on 002-619-2077. We know phones are a bit problematic, so just keep trying. The number once again, 001-202-619-2077. Tuda kunzwa kubva kwa muri vateereri kuti muri kuona sei iro zuva revashandi. Maenda here kumabasa nhasi kana kuti maswera muri kumba? Tiudzei zvamaswera muchiita. Gibbs.
Yeah, plus we've got some messages on Facebook. So many of these messages, so I'll read some of them. Leonard Kony writes, gone are the days when workers celebrated May Day. Today, with the industries not functioning and everything going wrong, where the working conditions are so poor and salaries are low, there are so many retrenchments and so forth, so the situation is just totally hopeless. We are exposed to grinding poverty. That is Leonard. Then Milton Singo writes, I'm a very hurt person because my money was chewed by Interfin Bank long back when the government introduced these monies or this kind of multiple currency. So we are really, really suffering as workers. Then Lobota Tenda writes, May Day is a lost day. For Zimbabweans, it's not a day to commemorate. So let's not confuse this as a day as if people are working properly. In Zimbabwe, the government promised 2.2 million jobs. Where are those jobs? Mm-hmm. In fact, everyone has been turned into a vendor. You know, we are really suffering. That is Chatenda. Who do we have there, please?
Tine mtereri Joshua ku South Africa. Makadi mkoma Joshua. Mkoma Joshua. Mkoma Joshua muripo here parunare. Nare ya mkoma Joshua inenge siri kuita. Tangachita unzwa kuti zviri kufamba sei iko ku South Africa va tereri makasununguka kuti munge muchiti fonera nare dziri kuti netsei namba yedu zvakare 001-202-619-2077. Of course, we are talking about the International Workers' Day or Labor Day, some call it May Day, that is celebrated worldwide on the 1st of May. I think it's actually in about 80 countries, Gibbs, where they are commemorations. And of course, it started way back in the 1880s in Chicago with workers protesting the very long hours that they were working. And since then, this is a day to push for the rights of the workers, Gibbs.
We still have some more messages that are coming in, Blessing, and one of the other messages coming from Mukwai. Mukwai says, what people must understand is that there is no industry in Zimbabwe, and those few industries which are operating are ZANU-PF owned firms. And this is why we are not being paid as workers. We can only talk about the rights of workers when ZANU-PF is out of power. With the current political situation in Zimbabwe, workers shall keep struggling like cattle searching for grass in a desert. Our human rights are dying, literally, because we are being abused. But thank you, Studio 7, for speaking loud for us. That's one worker there.
We have also another worker, Tamsaka Mulilo, who says in a country where the ruling elite specializes in looting and pillaging resources, only hunger, poverty, and abuse of workers is the order of the day. We may be the only country where there is Workers' Day without workers. Workers have been turned into slaves, Gibbs. Mm-hmm. Very powerful there Mulilo. Yes.
Mm-hmm. Then another message from Philip, who writes, there are no workers in Zimbabwe. Instead, there is a bunch of frustrated slaves who do not have the capacity to decide or determine their future. Backed by a poisoned environment, the Zimbabwean worker remains a victim of corruption, bad politics, maladministration, bad governance, and so on. We have not enjoyed the value of our labor in a long, long time because there's been no opportunity to do that. Think of hyperinflation that hit us a few years ago. You know, it's still flying in our eyes right now. Shops have a lot of food, but we can't buy that food. We are really, really poor. That's Philip. Blessing.
Mm-hmm. And there's another a message which says the situation is deteriorating daily. Nothing to celebrate on this May Day. There are no workers in Zimbabwe, but slaves, no salaries. That's another. I think people are alluding to the fact that, you know, many workers have actually been retrenched over the years. And the government promised that it would create 2 million jobs. That is in 2013. That was actually in the ZANU-PF election manifesto. There were those promises to create employment, and many Zimbabweans are saying, no employment was created. Actually, thousands and thousands of people are actually losing their jobs. Companies are closing shop. We have another message, Gibbs, from Edmo Matsenura, who says, we were all sentenced to life in prison. Here until further action, my security guards atambudzwa hama. You must be a security guard and he's saying that you know, they are not being paid. Life is really difficult for them. Adam Collier says nothing to celebrate as Zimbabwe Workers Day. Let's try another caller. Our phones are a bit problematic. Mkoma Bernard in Botswana. Mkoma Bernard Magadi.
Ndosimba Magadi wakomana.
Aiwa isu tirinani. Mkoma Bernard, tiuze kuti makaitamba sei May Day ku Botswana uko.
Inini handina zvangu kuti ndinganda pandakaenda kunojoina sindaingoona vamwe vamatswana vachiita zvevachivi vacelebrate holiday yavo. Ni ndandakangobatikana hangu ndiri kunofunga kuti vana vangu vari kuZimbabwe kune nhamo hakuna chikafu hakuna mari. Saka nenzara iri kuZimbabwe. Ndandakangogara hangu ndingofunga kuti handingazofara kunoku kuti ndiri kunoku vangu vari kuvangu vachisuwa kumusha. Ndazvakandikurira. Asi ine hangu chinja ndanyingoda ndinyatsokurudzira panyaya yeZimbabwe blessing panyaya yedu yemaZimbabwe kwatiri kuno hakusiko kumusha chedu nikwamurikoko hakusi kumusha. Chinja ndachikurudzira ndechokuti dai Mwari vanga vaita kuti vazhinji vedu tivone tizive chokwadi blessing titipa nguva dzokuti tinocerebreta tidzokere kare tiserebrete madays pasi maafrica day akadai tosabrita nevamwe maafricans ese ko noti asiyana sitenderera tichichungurudzwa tichiita sei nenguva yekutendera nenguva yekupembera mazuva akadai. Saka ndanachikumbira blessing ndechokuti dai isu maZimbabwe Mwari vatipa njere njere dzandinoreva tarirai muone kuti vanotengesa vanogara vachisungwa segwa zvinhu zvavo asi handivo vakakanganisa mumiriro wezvinhu munyika. Saka ini ndaida kuti dai iko zvino sokuti mumiriro waita zvinhu zvino izvi munhu andotsigira kunyaya dzezvepolitics ndimogenitsvangirai kana ndoti ndivatsvangirai. Ndaikumbira kuti dai varega kuda kuita umbimbi ndoga nokuda kukuona kuti vanhu tinomuteerera patinomufarira ngavajoinane navamwe izvi zvipere blessing. Ihondi yasa nhasi maticha kunodonzi hanzi tangai manamata flag asi chero mari havana mari. Madokta anonyimwa mari asi mahovhesi achipohwa achipohwa 6 million. Inyika vanake yamakambona yakadaro. Saka ini zvokupemberera ndakavabona hangu kuno blessing vaipemberera tichichiva zvose zvavanoita kaneizini kana mukata panyaya dzokunyoresa mavhoters zvezvavanenge vachinyenda kuvada kuvhota.
Saka tichitarisa mukoma Bernard, nhasi yanga iri holiday reiko kuBotswana?
Yanga iri holiday.
Okay, asi nezuro ndo pakaitwa mhemberero.
Zondo kakaitwa mhemberero chero dzinhu asi futi mudzi achitovakozve vamwe vachingodi vanhu hani matsana muzi vati ava havo ikonomi yavo yakanaka blessing but kubva ndingangoti kubva kufriday ndachingori mhemberero kuzosvika bvuzo dzakotanga zuro ndo kune chipuwa maspeeches manje nanhasi.
Aiwa tinotenda
zvavona zvinhu kumaparliament village kwatambotoenda achitenderera tenda tichionawo blessing vana Botswana dziri pamberi haungadzifanani nezimbabwe. Zimbabwe takagara takangochungamidza makudo mberi saka ndiyo nyaya yacho iyoyo. Kana kune gudo mberi ungozati chitanda ndosvimbo ndeinenge iri mberi munhu ari suti.
Aiwa tinotenda zvikuru kukoma Bernard nekupinda muchirongwa chedu.
Ndaikumbira hangu mukana uno blessing na Gibbs ndokumbira mukana uno kuti kuna vatsvangirai dokta tsvangirai kuti aiwa ngatijonane navamwe vatsvangirai vakateerera havo kana kuti vana vaguti vakateerera kuti vana ngonzi vakateerera ndinoziva kuti tisu dende hombe asika izvozvo izvo hazvina kwatinotyisa hatiduti panonopeya maelections tobva tatanga kuita back to square one tobva tati iyo maelections a2023 ava haiwa ngatimboti iwayaya ndongatingozvininipisai vana vatsvangirai vedu ava vanana vaguti vedu ava vanana vamonzora vana chamisa tozvininipisa tosangana navamwe hazvinei kuti vakambobuda vakaendeyava havana rutsigiro ngatisangane navo tipedze damudziko iro rika 1
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Bernard nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda vakomana kuye ndimudonzo redu ndimototetemba nemwi mideke ndoso ndinokumba kuti vandotaura navakandoteerera vari kuzvinzwawo
aiwa tinotenda zvikuru mukoma
ndatenda.
Tunotenda. You heard there from Bernard is also calling for a political solution to address the plight of workers, calling for an opposition coalition of some sort, but he's also saying there's nothing really to celebrate in Zimbabwe. He's in Botswana. He says in Zimbabwe, in Botswana rather, things appear to be smooth sailing because their economy is strong. But the same cannot be said about Zimbabwe, where the economy is headed south.
Yes, I'm saying we are civil. Kuluma kulu. I want to skuma la baba neng blessing. By chukuti, now can not where Zimbabwe ka umanga kuhle. And what lokhu kwenziwa ngukhulumende osesihlalweni. Bathi ke ukhulumende lo engaphuma enxa kungaguquka into eziningi. So ke sike sakhuluma ke lo George Ngiwane yena ongupresident weZCTU. Wathi sithi okukhanya kuhlupha kakhulu ukuthi abantu abaningi abaholi. Bangazi beholi abanye baphiwa kuyingcosana nje. Oyingcosana khonoku akwenza ukuthi bafike ekupheleni kwenyanga. So ukuthi bayahlupheka kakhulu. Uloba nomunye khona.
We also have Joshua. Mkoma Joshua Magadi.
Tinofara magadi mkoma bule.
Aiwa tiripo tiri kutaura nezve May Day maswera muchiitei pa South Africa.
Tasora tiri pabasa izvozvo redi iri remarori rinoda kuswera tiri pabasa iri.
Asi makaonawo here veku South Africa vachipemberera irozvo vari vashandiri vaiita sei pane zvamakaona?
Kuno kuvanopembera zvakanaka because mabasa acho vachinawo hatiri kuvatorera acho iwayo.
Dimuri kutora mabasa
handizivi tingatipemberera tichidai zvatichiti workers day here because vashandi vacho havasizipo vacho vasara vashoma vacho vari muhurumende havasi kubhadharwa saka handizivi kuti tingatipemberera tichidi workers day here kana kuti atova slavery day.
Saka poitwa sei mukoma Joshua kugadzirisa nyaya yemabasa muzimbabwe?
Mabasa atova akutoda hurumende iriitapo hurumende yacho iripo haichakwanisi kukrieta mabasa vaakutotidzingira mainvesta zvaroda kutozoti ainvesta. Ndatofarawo ndichinzwawo Dr. Mangunje vachitaura vachiti minista vakatidzingira mainvestors anga akuda kuti achipindawo muzimbabwe ivo vakati 51% saka tizova kuti 51% iri kuendawo mumhomwe yenyika here kana kuti iri kuenda mumaindividuals.
Asi ka hurumende iri kuti chiri kuita kuti paite zinyekenyeke munyaya dzezveupfumi inyaya yekutika yakatora minda uye iri kuita zvirongwa zvekuti mutema awane chouviri nekudaro iri kutemerwa zvirango.
Ipapo hatingarambi zvedu kuti tingada kuti titorewo minda but matorero acho ngatitore zvine strategy kuti takarwirawo ivhu hatina kurwira kuti tive tiri scattered kana kuti tive tiri tikangoti umwe ari apo umwe ari apo ngatichirongwa zvino urongwa tiwane kurima because iye zvinezvi minda yakangogara haina sairi kuiti mabasa akamamwe akapera iye zvinezvi mabasa acho anga asara mashoma acho ndo acho vari kuti ma 51% 51% yacho hatisi kuona chairi kubhenefita maticha akango haana kana bonus masoja acho akawana bonus muna May munomu saka hatizivi kuti tingatipemberera tichiti zvii ratova zuva rokuti rokupemberera kubatwa unhapwa kwatiri kuita muzimbabwe mari yacho yatashandira hatipiwi mabonus acho atinoshandira acho hatipiwi asi kunzi mukirai huye kubasa saka tichiite kuvhenda nokudzingwa mumarod mach. Saka handisi kuziva kuti totipemberera zuva racho totidai zatichiti kuti tiiti wakazvei here kana kuti zatovaro kubatwa unhapwa kana kuti varoita sei.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joshua muri pa saka munodhraivha marori muchienda kumusouth africa chete?
Tiri muno mulokari yedu
isouth africa chete. Muende kunana Botswana nekumwe nekumwewo?
Aiwa kunana Botswana tingi tiripa lokari.
Asi basa racho riri kufamba haro hamuna matambudziko amunosangana nawo sevashandi?
Aiwa matambudziko otinomwana pano neapo asi handizvozvowo.
Ko zvemapemitsi hazvisi kunetsa we?
Aiwa mapemitsi iye zvine hatisatanzwa yedu kuti zvisei asi tinovimba kuti vakuru vanotigadziri.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joshua.
Tichibatana nevamwe hangu vari muno musouth africa kuchema vana vepapretoria university vatisiya patrogeten rosenile plaza.
Chichaitika
vana vashaika ipo vaita achizvii?
Hanzi vangani vashaika?
Vandanzwa sofa 11.
11 by the accident. Aiwa tinongo tuone matambudziko asi tinokutenda zvikuru mukoma Joshua nekupinda muchirongwa chedu. Tinotenda zvikuru Gibsa, you heard there from Joshua in South Africa. Very sad news. If you were listening at the end of the interview, was saying that he understands there was an accident involving students from Pretoria University and 11 perished.
That's bad.
Very bad indeed. But he's also saying that, you know, just like Bernard before him, he's saying there's really nothing to celebrate in Zimbabwe. Things are really bad. And he's hoping that the only way this can be redressed is via a new government. Gibbs, go on.
We've got a message from Sakile who says, ubhalela phanga isintu sibili uthi iWorkers Day ayisiyolanga esingathi sonke amaZimbabweans siyithakazelele ngoba abantu abaningi kabaholi njalo abantu abaningi yamalungelo abo ayephulwa ngabaqhaji esikubonayo ukuthi engxenye labo bangani bayazuzazuza kumbe bayadobhadobha yilabo abathengisa iziwidi kumbe iziwiji emgwaqweni yibe singathi kumbe bayasebenza. Kambe Zulu singathi umuntu nxa edengisa izwidzi sithi uyasebenza yini. Ngicela Studio 7 limfone khona manje. That is Akile Ne. She's saying that, you know, most workers are not properly employed in Zimbabwe. And at the end of the day, she says, maybe people who are selling sweets and other things, basically vendors, are the ones that may be getting some bit of money, but we cannot call them workers because they are self-employed. So she's saying that people are suffering a lot. Yeah, ulani kuno.
Tine imwe mutereri va Gambiza kukwekwe makadi.
Nokupala makadi.
Aiwa, parise ipa kwekwa.
Akuto takanaka wakadi niko.
Aiwa, kuno kuri nani zvako. Va Gambiza tipewo pfungwa dzenyu muchitudza iyo nyaya yemabasa yakamirawo sei mukwekwe.
Acho mukwekwe makaoma baba. Mukuru munorema nokuti mune kambani huru iyo munongoziva ziko.
Zisko stiro.
Iko zvino vanhu vava kushanda vane nguva yakareba havachikuhora. Tine dzimba dzedu dzatiri kurendesa vanhu vemomo tachitsvana mari. So zvino vava vamwe nenguva takaita kana kuti matumizi munhu asingabhadhari rendi agirekomba pako. Kuti umudzinge unorwadziwa kuti unoenda kupi. Kambani yake zviswa yekumuhore. Ati chinoshamisa ndechekuti chohurumende yaenzi yakambopa kambani yezviswa kuti iye irane kambani iyoyo yezviswa sii. Asi hapana chakazoonekwa chakaitika. Izvo zvakungobuda ziyana yangotaura kuti kwanzi ivo vari kuda mari yehurumende yechioko muhomwe. Saka maindia akaramba kuvapa ndokubva vati muchakaura hatichadi nekambani yedu. Kana zvodaro manje izvo zvino ko tiri kuona vakuru vekambani vari kungotenga dzimota kungotorwa kuti vanotenga vakadziita achibudisa pachena asi vanhu vari kufa vachinenga svosve munomuromo munyika ine hurumende inoziva kuti vanhu vari kutambura kudaro. Saka nyaya yacho toshaya kuti hurumende yacho haisi kuona here inoda kuti vanhu vasere kana kuti ijeri rerudzii iroro inoitika muzimbabwe kuti vanhu vangasvika kana kubva December pakaguma vanhu vezvitwa kupuwa $50 kusvika right now vasina kana chulo unoexpecta kuti munhu anonzi aende kubata anorarama sei. Vana vavo havachadzidze vakadzi vava kuraramawo nezvimwe zvekungoti vamwe vava kuita kutengesa huni tichasei mabasa anotisa tii asi tisatichataura zvese izvozvo tichida kudzokera shure kuti tisaurire vana vezimbabwe kuti chinokonzera chii. Tinoona kuti papolitical history yedu yakanyengedzwa nokugara takarara nokuti tinogara tichinyengerwa tichitwa zviya zvokunzi mwana anopiwa chihwitsi achinyengerwa kuti anyarare nguva dzese. Saka ndo zvatagara tichitwa nebato rezanupf kubva 1980 ndokusakara ari chingohwina maelections kana vosvika ikoko vanosaka zvokutaura vachitaura kuti tiri kuzofikirai zvakati iko zvino kunana muchibva ana chimhido ndo vari kubatawo chikukwati vati kuti tichamuitirai zvakati kana tasvika kumaelections kana maelections apfuura zvapera Saka wana weZimbabwe tinono supporta ZANU-PF tichimanya kana tanyenge watapuwa zvidhoro kana maelections vosvika netumasikipa tingofiti kungopuwa kahembe kasikipa kadhinde munhu obva afunga kuti ZANU-PF yava kuzviita zvakanaka nokutauriwa seizvozvo makanzwa kuti kwanzi tiri kuzoita zvii tiri kuzopiwa ma2 million jobs but the other way round kwaitiwa kuzodzisa 2 million jobs idzodzo dzanga dzina wani because inoona kuti zvinohwadza izvozvo tikatotarira pavaiti tiri kuda kubvisa chipuka mugovernment unotarira kuti chipuka ndivo vakatosara because right voyaiva inatsangirai theinclusive government aiva pakatonaka takatombokanganwa kuti ko zvinhu zviri kuraramiwa sei taitoona kuti zviri kutoita zviri kufamba tikatombokanganwa saka pavakangosara ivo vachitoda kuti zvinhu zvisinaka zvinhu zvese zvabva zvaenda mudondo iko zvinovava kuchema nokuti sanction ko kana riti sanction rokunzi itravel ban vanoti kuenda kuamerica kwavasingadii vachikona kuenda kuchina nokunana india ngavaendeka ikoko kwavanodiwa kodiunoda kuenda kwavasingadii ende kunombova nei ikoko saka vanotinyepera vachiti kuchina kune chiro kusina chiro nokuti dai kwanga kune chiro vachiende ikoko nekunana india vachingoramba vari fem but now ufainde kuti ivo vanoda kuchemera kuenda kuamerica what are they going to do there vana vavo ndokwavanodzidza nokuenda kunobatirwa kunze ikoko saka tinoda kuti titaurirane kuti tsvangirai hana kumbokanganisa kune vamwe vanoita kuti vanganzi toda kuti tinobatana nemamwe mapato hatsvangirai please kana tichida kuti zvinhu zvitinakire ngatiregei kumubatabata tiisapoti nokumutarisa kuti vanhu ava vakabuda ava ivo vanotori neaffiliation to ZANU-PF because havadi kuti zvinhu zvibude zvakanaka ZANU-PF is very clever tiri kuti vanhu vasiye izvozvo nokuti izvozvi mukafunga sei inonzi people first toda kutaurirai takangori tabva muno muhondo vanhu ivava havasi kutamba navo matrix avakati tinetene vamugabe vaireva api izvezvi vakangohwina ivava vepeople first vanoita call back their other comrades vachitaura kuti
vagambiza tinotenda zvikuru regai titore vamwe vateereri asi tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu tinotenda zvikuru you heard from Mr. Gambiza there in Kwekwe Mr. Vagambiza tinotenda zvikuru Vagambiza you heard from Mr. Gambiza there Gibbs but essentially what he's saying is that he's in Kwekwe you know that is the home of Zisco Steel but unfortunately ever since the ESA Zimbabwe government deal collapsed there is no form of employment and people are actually suffering in Kwekwe and do you have any other
no angamtori lapha ulovani kona
tina va ndiva dozi makadi kana kuti dudzai hallo makadi munonzani Alright, chimbo batai makadaro mudzore futi radio yenyu nekuti hatisunzwa nana iri kuita baungira asi chimbo batai mbichana timboende ku break mbichana of course Gibbs and unfortunately for our radio listeners it ends here but the good news is we are streaming live so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk this is Blessing Zulu
and I'm Gibbs Dube saying stay tuned